vachitaura nestudio 7 mushure mokukwidza nyaya yavo kudare muzvare masarira vakamirira sangano revolutionary freedom fighters vasi vanda vesangano reliberal democrats navanyati vati bumbiro remutemo wenyika rakatyorwa nekupindira kwakaita mauto muzvare masarira vati vanoda kuti dare ripe mutongo kuti bumbiro remutemo wenyika ritevedzwe
kuti tinoda kuti bumbiro remutemo wedu riteedzerwe tichishandiswa namazvo naizvozvo nekutyorwa kwakaitwa bumbiro remutemo vamunangagwa nehurumende yavo haisi pamutemo tinoda kuti hurumende iyoyo iputswe kokwanisa kuti pagoita kana order yekuti paite transitional authority ichazova ichiona zvematongerwo enyika ichiripota kuparliament kusvika taenda kumaelections nekuti kana tiine hurumende isiri pamutemo inozotiendesa sei kumaelections asiri pamutemo
Vasi vanda vatiwo vanodawo kuti dare riise parutivi mutongo wakaitwa nedare repamusoro gore rapfuura wekuti zvainge zvaitwa nemauto zvaive pamutemo
chimwe chakanyanzokosha ndechekuti pakaitwa maorders maviri muna November on the 24th ekuti zvakaitwa nemasoja zvanga zviri pamutemo and pakaitwa imwe yechipiri yekuti vamunangagwa madzingiro akaitwa navanga vachiri president vamugabe anga siri pamutemo tinoziva kuti bumbiro remutemo redu rinonyatsotaura especially pamaprovisional arrangements kuti deputy president kana kuti VP vanoappointwa napresident and vanoserva at the pleasure yapresident zvinoreva kuti vamunangagwa vakadzingwa zviri pamutemo
patavabvunza kuti vari kuda kudzora hurumende yava mugabe nenyaya yavo iyi here kana kuti kwete vasi vanda vati kwete asi kuti vanoda kuti patevedzwe mutemo chete
chinhu chakakosha ndichotoda kuti vanhu vazive kuti hatisi kuti vamugabe vadzoke nemaonero edu tiri kufunga kuti dei masoja akaita zvaakaita kutotora vamugabe vakavabvisa muchigaro vakaenda navo chero kupi zvavo papasina chakashata ipapo asi vorega kupindira kubva ipapo mumatongero enyika dei pavakatovatora ipapo vakaenda nokuti kugara kwavanga vakaita pachigaro vamugabe zvanga zviri pamutemo it was through chi army kubva nguva yakareba vaipinzwa nemasoja
vatatu ava vaenda kudare vakazvimirira vachiti magweta akawanda avakataura nawo akaramba kuvamirira panyaya iyi kana kuti aida mari dzakawandisisa
vazhinji vacho vanototya havadzoki kwatiri kuti vatitaurewo zvavanongotaura vobata panapa voregedza vamwe votaura mari dzimwe dzisina musoro chokuti tinotoona kuti handi kutoramba kwacho nekuti vanhu vanotya kuti kana vakashanda nesu vanozoonekwa because vanhu vazhinji patiriko zvino zvinotoonekwa kuti vari kutotya uuto ami nekuti ndiva iri kutotonga vari kutotya chero kuita chii zviri kuonekwa nemaitirawo because vanoona kuti vakangoonekwa vakushandisana nesu kunge vakugwisana nehurumende iripo iko zvino vamwe vachasirwa mabasa vamwe vafunga kuti vachavictimizwa mumakoti zvinazvozvo vafambiri mushe
vati magweta mashomanana ainge abvuma kuita nyaya yavo aida kuti vabvise mari yekutanga kana kuti deposit inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora kana kuti $20,000 gore rapfuura mauto akabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro nechisimba pachibva pazopinda vamunangagwa mune imwewo nyaya mutongi wedare repamusoro justice clement piri vapa mutongo unorambidza vashandi vezesa kuratidzira kudzamara nyaya yavo nezesa iri kudare resupreme court yanzikwa profesa love madhuku avo vanga vakamirira vashandi vezesa vanotsanangura kuti mutongo uyu wapiwa mushure mokunge vabvumirana nemagweta ezesa
kusupreme court kune nyaya yekuti mushandi anoshandira zesa kana energy anotendedzwa here kuti aite demonstration achishandisa mutemo uri muconstitution high court ranga yakataura najustice joe kuti mushandi wekuenergy industry chero zvaangoita chete whether idemonstration kugara kumba itongozi collective job action zviri mulabour act and hazvibvumi ndozvatiri kuti zvirambwe nesupreme court
gweta rezesa vataona sivanda vabvumawo kuti mutongo uyu wapiwa mushure mekubvumirana kwavo nemagweta evashandi vasi vanda vatiwo mutongo wanhasi unorambidzawo mapurisa ezimbabwe republic police kupa vashandi vezesa mvumo yekuratidzira kudzamara nyaya iri kusupreme court yapera vashandi vezesa vaida kuratidzira pamusoro peuori huri kuitwa nevakuru vakuru vemukambani iyi pamwe nekusawedzerwa mari dzavo dzemihoro kubva muna 2012 kusvika pari zvino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.